Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeino misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu gumi guru 18-2019. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema zvikuru vachiti vava kuomerwa zvakanyanya neupenyu sezvo zvinhu zvakawanda munyika zviri kuramba zvichikwira mitengo yazvo. Studio 7 inoita hurukuro nemumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karenyi Kore avo vari kupinda mumisangano yeIMF neWorld Bank iri kuitirwa muguta reWashington DC. Paramende inopedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill muHarare paine mashoko ekuti hurumende yabvuma kuti biri iri rinopa masimba akawandisa kugurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye yave kushandura zvimwe zvikamu zvebiri iri risati raenda pachidanho chinotevera. Dare reSupreme Court rinotadza kunzwa makakatanwa emagweta emutungamiri weMDC yavaNelson Chamisa nemagweta emutungamiri weimwe MDC yaMuzvare Thokozani Khupe panyaya yekuti mutungamiri weMDC ari pamutemo ndiani, richiti nyaya iyi ichanzwika zvakare mudare iri nemusi wechitatu. Vabereki vemuguta remasvingo vari kuchema-chema zvikuru vachiti vanasikana vavo vari kubatwa-batwa zvisiri pamwero apo vanenge vari kuzvibhorani vachichera mvura munguva dzemanheru. Chikwata cheMawarriors chatarisana nemukana mukuru wekubudirira kuenda kumafinari e2020 Africa Cup of Nations Championships CHAN apo chiri kutamba neLesotho nemusi weSvondo. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa mamirira akaita zvinhu munyika panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.